is your trusted source of news and information.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20/6/2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinokurudzira hurumende kuti ishandise nguva yezororo revana vechikoro mukugadzirira zvichaitwa panozarurwa zvikoro gore rinouya. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti nemusi wemugovera vakasunga vanhu mazana mashanu ane makumi masere nemumwe 581 pamuganhu weZimbabwe nedzimwe nyika. Misa Zimbabwe yave nemakore makumi maviri nemashanu iri muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti kunyangwe haro richirumbidza basa riri kuitwa nehurumende mukurwisa kupararira kwedenda recovid-19 muzvikoro, zvikwanisiro zvishoma uye mari yezvikoro kuti zvirwisane nedenda iri mukuchengetedza utano hwevana vechikoro nevadzidzisi haisi kusvika kuzvikoro. Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vaudza Studio 7 kuti vana vechikoro vanofanirwa kupiwa zvikamu zvavo zvemushonga wenhomba uye zvikoro zvinofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvose zvinodikanwa, vachiti chirwere ichi chava kupararira kubva muzvikoro chichienda kumisha yevana vechikoro. VaGundani vanoti hurumende inofanirwa kushanda nesimba kuti panozarurwa zvikoro gore rinouya vana vasazonzi vadzidze vari kudzimba dzavo, vachiti hurumende inogonawo kuchitanga kugadzirisa zvinhu zvose zvinodiwa kana vana vechikoro vakazonzi vadzidze padande mutande vari kudzimba dzavo.
Mwaka uno watiri yasvika nguva yekuti denda recovid-19 raakuchionekawo apo neapap muzvikoro umu nemumakoreji akasiyana-siyana. Izvi zvinotipa simba rokuti sesangano revarayiridzi tirambe tichikurudzira kuti hurumende nemumanharaunda dzese dzatinogara neveutano vese vanoshanda nezveutano tichishanda pamwe chete navo tese tikwanise kuti tikurudzire kuti varayiridzi vega vega nemunhu wese anoshanda pachikoro panguva ino tinotarisira kuti vange vakatora vaccine ravo. Kana vasina tinoramba tichikurudzirawo neruzivo gwatava nago pari zvino kuti vaccine yakakosha. Vaccine inogona kuti tidzivirirwe padenda recovid-19 uye nevana vatinoshanda navo zvakare. Umbowo hunotiratidza kuti vana vakati kuti vari kubatwa nedenda iri. Asi chatinotenda ndechekuti denda iri harisati rasvika pakuti risvike pakuti vana vashaika, hatisati tanyanya kuzviona zvakanyanya.
Chinodiwa neZimta muzvikoro chii vaGundani?
Zvinoda ndezvekuti vana ivo vakwanise kuti vawanewo vaccine ravo, mugove wavo wevaccine vange vainawo. Vana vese vanokwanisika vane mazero anenge akaonekwa nehurumende nevanoshanda nezvemutemo nezveutano kuti vanofanira kunge vachiwana mavhaccine vawane mavhaccine iyayo. Chinhu chakakosha kuti munhu wese anoda vhaccine ange achiwana vhaccine racho. Vanhu vasatambure kuti vhaccine vanoriwana kupi. Chinhu chakanaka kuti vana nevarayiridzi vambodzokera kudzimba, vanobatsirwa vari kudzimba ikoko. maonero anenge akuitika ndio kuti denda iri rakutotekeshera richibva muzvikoro richidzokera kumba. Saka naizvozvo isusu sevarairidzi sisanganira varairidzi tinobatana maoko nevese vari kushanda zvakasimba, tinotenda maprograms atiri kuona ari kuitika munyika muno ekukurumidza kuisa mitemo inoita kuti vanhu vadzivirirwe kubva kudenda iri. Dei zvaramba zvakadaro, asi zvinooneka zvakare kuti mari inenge inoita shoma pazvirongwa izvi. Saka panoda kuti mari yacho iwanikwe mastandard operating procedures anoshanda muzvikoro atinoshanda nawo ange aripo, uye vanofamba vachiuyawo kuzvikoro vange vachifamba nezvifambiso zvemabhazi kana motikari dzavanoshandisa dzive nzvimbo dzinodzivirira, kuitira kuti dzidzo yedu yemuno nemabasa yedu sevarairidzi awanikwe asingakanganisiki nenyaya yedenda reCOVID-19. Zvazvinorevawo zvakare ndezvokuti kumberi kwatiri kuenda uko, panosvika nguva yekuti zvikoro zvizarurwe, kuri kwokuti zvazotadza kuti zvizaruke, ndo panozoda kuti vana vadzidze vari kumba, varairidzi vachidzidzisawo zvakare vari kumba. Saka chikamu ichochi chinenge chichida mari, zvokuti tanga takatarisira kuti bhajeti iroro ra2022 ringe ririro bhajeti rinobva ragadzira mari yokuitira kuti nyaya ye-e-learning, nyaya ye-remote learning yokuti vana vadzidzi vari kumba, varairidzi vachidzidzisawo vari kumba, zvifambe zvakanaka zvibudirire, kuitira kuti basa revarairidzi risakanganisike uye kudzidza kwevana naiko kusakanganisike.
Avo vange vari mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vari parunhare neStudio 7, asi mutauriri webazo rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuzvirova dundundu nekuti iri kugona kurwisa denda reCOVID-19 muzvikoro.
Kuzvikoro hatiendese mari, tinoendesa maPPEs anenge atengwa nehurumende. Hakuna mari inoendeswa kuchikoro yekuti tirwise COVID-19. Tinoendesa madisinfectant, masanitizers, mamaski, mathermometer, zvese izvi zviri kutoenda kuzvikoro izvezvi. Isu sehurumende tinotozvirova dundundu nenyaya yekuti tiri kugona kurwisa denda reCOVID muzvikoro medu. Ngatenda.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti nemusi wemugovera 18 zvita vakasunga vanhu mazana mashanu ane makumi masere nemumwe 581 pamiganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika yeBidebridge, Rimai, Nyamapanda, Zona neChirundu. Mapurisa anoti vanhu ava vakasungirwa kupinda muZimbabwe zvisiri pamutemo uye vasina magwaro, achitiwo havana kubhadhara mitero yokupinza munyika zvinhu zvavakange vainazvo. Vazhinji vevakasungwa ava vanoita mazana mashanu nemakumi mashanu nevanomwe 557 vakasungwa paBidebridge. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti hapana chinoshamisa pakusungwa kwevanhu ava sezvo vanhu vachipinda nekubuda munyika vasina magwaro kana vabatikana kana pavanenge vachityera upenyu hwavo sezvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vajuru vati panguva ino yegore vanhu vazhinji vanosungirwa nyaya iyi sezvo vachida kunoona mhuri dzavo asi vachiomeserwa mukuwana magwaro ekufamba nawo.
Nyaya yekusungwa kwevanhu iyi inyaya yagara inongori iko mukoma danonoka, vanhu vanongosungwa kuti chete panenge pasingataurwe nyaya yehuwandu kuti vanhu zvinhu hazvina kumera nyumushe munyika, saka vanhu vanopedzisira vaita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Ingawani nyange ivo mukuru wenyika chaivo vakaenda wane vakadamburira vasina kana kudzindisa mapepa, saka zvinowanika zvazvoya kana nguva uri panguva yakaoma vanhu vanofamba vasina kudzindisa mapepa, vasina kuita sei, nekuti dzimwe nguva ukateedza zvinofanira kunge zvichiitwa unosara uri pamhene Saka zvino zvinongowanika, hazviwanike muZimbabwe chete, hazviwanike muAfrica chete, asi zvinowanika pasi rese. Saka kunyanya iyo nguva yatiri inayo, inguva yezororo ino, inguva yekuti vakashanda vanhu vachida kudzokera, wokunoona hamana shamwari. Iyo nguva ino zvekare yekunge panga paine dambudziko reCovid. Gore rakapera vanhu havana kukwanisa kuti vange vachienda kumusha, saka ndonguva yekuti vanhu vange vachienda kumusha vane mapepa nevasina. Saka kusungwa kwevanhu kuzvinhu zvinongowanika, uye nguva ino ndonguva yazvo chaizvo neuwandu hwevanhu vachidzokera kumusha.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, MISA Zimbabwe, riri kupemberera kusvitsa kwaro makore makumi maviri nemashanu richishanda munyika. Kupemberera makore ebasa ravo, MISA Zimbabwe yabudisa gwaro rinonzi 25 Years On, Reflections on Media Law Reforms. Sachigaro weMISA Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti MISA Zimbabwe yakaita basa guru mumakore makumi maviri nemashanu aya, vachiti yakakwanisa kukonzera kubviswa kwemitemo yakange ichiomesera vatori venhau, uye yakabatsira mukunyorwa kwemitemo mitsva inobatsira kuti vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka. MISA Zimbabwe inoti kunyange hazvo pachine basa zhinji rinofanirwa kuitwa, zvinhu zvizhinji zvakaitwa nesangano iri zvinofanirwa kurumbidzwa.
Zvakawanda zvatinoona zvakanaka zvakaunzwa nesangano reMISA muno munyika, zvinosanganisira kuparurwa kwemashoko zvakanaka, vanhu vachiziva kodzero dzavo mukuparwa kwemashoko nekufambiswa kwavo, mungava muzvivhitivhiti, mungava mumapepanhau kana naivo momumu nepenyuro, nepamwe pose patinotarisira kuti vanhu vawanikwa vachisununguka kuparura mashoko avo. Isangano zveMISA rakaonekwa kuti panguva yose yatararama iyi rakwanisa kusunungura vatori venhau vanenge vari parumananzombe pavanenge vakandwa, kunyanya dzimwe nguva nemapurisa anenge asingazivi basa ravo, dzimwe nguvazve nevanoita zvematongerwo enyika nevamwe vanongoshandiswawo vanenge vasingazivi kukosha kwevatori venhau mubudiriro yenyika. Saka MISA ndo basa rimwe rayanga ichiita, yakasunungura vanhu vakawanda vakomana nevasikana mukuita kwavo basa munguva yatiri kupembera kuti takwanisa kuramba tichirarama tichingomhanya nedonzo redu.
Zvimwe zvinoratidza kuti mabasa akaitwa kana ari kuitwa nesangano ripi zvaro ndechekuti vanhu nemamwe masangano anobudawo kana kuedza kushanda nesangano renyu. Pane mamwe masangano akadzidza kana kuzvarwa kubva mumabasa eMISA Zimbabwe hereva maunganidze?
Tichipembera kudai, yakazvara masangano akawanda anosanganisira vana Zakras, vana Media Center, ikabatsira mamwe masangano atinawo iko zvino ari pasi peMedia Alliance of Zimbabwe kuti akwanisewo kusumuka nekukwanisazve kuti akwanise kumhanya nedonzo ravo. Saka MISA ndimai vane vana vatokwanisazve kuti vayaruke vaite basa rava kutoonekwazve vachimhanyazve mundima iyoyo, vachibatsira vatori venhau, vachibatsira vana veZimbabwe kuti vawane mashoko akasununguka, vawane mashoko anoudzamano vabatsira mukumeka mainformed decisions.
Pane mamwe masangano akadzidza kana kuzvarwa kubva mumabasa eMISA Zimbabwe hereva maunganidze?
Mukarama muchitarisa zvebasa raitwa neMedia Institute of Southern Africa muchaona kuti mitemo yai shungurudza vatoro venhau iko zvino tingataura pamusoro peaipa semufananidzo weimwe mitemo yatakwanisa kuramba tichiti aiwa dei yakandwa mubhini yarashwa nekuti haina kodzero dzekuonekwa ichishanda munguva yatinorarama saka ndezvimwe zvatinopembera kuti iyoyo mitemo yatakaona ichidzikwa takwanisa zvekuti ibviswe uye hurumende ichitinzwisisa saka izvozvo ndinotarisa zvekuti ndezvimwe zvakanaka zvataita zvekukwanisa kuunza nhaurirano ine pundutso pakati pevatori venhau pakati pesangano redu nemakurukota ehurumende nekuti mukatarisa iko zvino mashandiro edu tinokwanisawo kudaidzwa patafura tichigara pasi nemakurukota ehurumende tichionesana kuti izvi dei zvagona kunge zvabviswa izvi dei zvaramba zviripo uye tinogona kuita makakatanwa asi pakupedzisira kwazvo tine zvimwe zvatinoona zvine pundutso zvatinowirira nawo nemakurukota ehurumende saka iyoyo yatingati nhaurirano iyoyo ikavapo chinhu chakanaka chaizvo chinotibatsira isu patinenge tichiita basa redu
avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe vagolden maunganidze vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday, sangano ravana chiremba re Doctors Without Borders rinoti riri kushishikana zvikuru pamusoro pehurumende yeSouth Africa inonzi inoramba nemukana wekuti vabva kure varapiwe munyika iyi. Muongororo yavakaita mudunhu reLimpopo, Doctors Without Borders inoti vabva kure muSouth Africa vakatarisana nezvinhu zvizhinji zvinosanganisa kuviswa nekumanikidzwa kuita zvepabonde nekunyimwa mukana wekurapiwa kana varwara. Zimlife.com rinoti Ishe Murinye vekumasvingo vari kuongororwa nehurumende mushure mokushora kwavo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vari kutadza kupedza uori munyika. Ishe Murinye vakapindurawo mashoko akataurwa nemutevedzi wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti kana vaChiwenga vachida kuvauraya hazvivatyisi. Chronicle rinoti vana vezvikoro zveboarding vanobatwa necovid-19 vachagariswa pazvikoro zvavo kana kuti quarantine kusvika vanaya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio 7 apo vashamarari veStudio 7 makadii asandiripo vachipinge pamaronga zvinondishamisa kuti seiko pasinawo nezuva rimwe yakanzi by opo yatobva yataita opost zvese nezvakanaka here hapana nezuva one chairo chairo here ratingambotiwo thanks kana kuti ipapo zvani yaita zvakanaka kana kuti Mnangagwa aita zvakanaka ipapo zvese hakuna nachimwe chamungatombotombotowo hai apapo tinotenda apa mumupemberawo maoko here tisadaro vanhu musakangana kuti zano iyi ndo yakakudusai muutapwa hwamanga maiswa nalobhengura ikakurwirira ikakupunzirai rusununguko mwanga machonesa nalobhengura tatenda zvangu mufarise dangwe rangu imba yapo Krisimasi rakanaka.
Makadiko pastudio 7 vashamarari nevateereri mese makateerera. Inini ndanga ndine contribution yangu yekutiwo hangu vanhu vari kuMDCT vari kuda kudzoka kuMDC Alliance. Tinokwanisa kuvajagamuchira nemufaro mukuru chaiwo. Asi kutungamiriri hatitovadi. Ngavauye kupovho kwedu kwatiri kunoku. Vasapote musangano vari kupovhu. Varegere kupinda kuutungamiriri nekukurumidza. Kana vazoda kupinda zveutungamiriri ngavazouye kana after 5 years chaidzo chaidzo. Kana after 10 years. But pari zvino ngavambopakawo vakamira chaizvo chaizvo. Ndo zvacho zvendinoda kuti ndingotaura zvidiki diki izvozvo.
Makadi enyapo pa studio apo isusa vatsigirwe ZANU-PF tiri kufara takaona vakasukuwere kunzwa kudzoka saka tiri kufara zvisingaiti kudai vadzoka zvavo vana Munangagwa hapana zvavari kutibatsira nazvo totenda pa studio
I am an electronic passport ndiye ngoda kutsvaga mari ZANU-PF inotsvaga mari kana mari yacho ndava kusvika zvo Pozene zvinonzi muna badzira $100 kana $200. Chii chinonyakukosha chakanyanya kuita expensive pa zvinhu zvari kugadzirisa pa. Matiri ari kugadzira inobva yadhura zvakudaro. Akangu ari kutidaro so. Ane zvari kutirambisa kuti uya umusha kuona nyaya yekuti dzvanyira kuti pabhodha unofanira kubhadhara mari dzakati. Ane zvaanoda kuti mari dzedu. Ane zvotaura kuti maembasi anogona kutibatsira kana ari kunoku. Ari kunoku. But kana tichiti tida kuvhota unogona kunyora chavhota maembasi haana zvaanotibatsira. Pari kana zvavizvo kuti iye nenge chipinza mari muhomwe ZANU-PF hapana kuti mari gavhumendi ZANU iri kuita izvo ndopa inenge yakuti yakutipa maall corners ekuti mari ipinde pari kana zvinovaizvo tichitavhota hazviiti saka aiwa ene zvari kuti hanzi 200 ende zvofanira kuitwa before 2023 ini passport rangu rinogona passport rangu rane 1 year kuti reexpire saka rane 2 years kuti reexpire Saya ni sudah lama jadi Mario. Ini yang di cipta darah wanita ya, orang tua ya dasar itu. Ayo, nanti soalnya mesti. Oh, kalau tuh apa jadi orang aku pada 10 years. Kau yang spesifik ini apa peras Mario cawat cara wanita sangat sih kisah Mario.
Eh, makadin Shamaru Studio 7. Ini yang detua Bridget Chikata. Dari kuno ku Johannesburg. Datin di urku laku baca ninya ya cuinga. Zvauri kuita mukadzi wawo wakaberekana vana Mary Chwinga. Zvauri kuita zvakashata. Muri Zimbabwe. Munaziyawo nekuvhotera 2023. Chimbofungai kuti Vice President wenyika achishungurudza mukadzi wake. Waakaita naye vana vakagarisana naye makore akawanda. Kwozoti hako iwewo mutorwawo hako. Ungori citizen. Unozokubata sei. Wachiwenga zvauri kuita hazvina kunakaba. Munoti tiri kuvaisi vanorwira kodzero dzevakadzi vaya vari kupi handisi fani yeZANU-PF I'm not a ZANU-PF supporter. But ndiri munhukadzi wakafanana naMary Chiwenga iyi. Wachiwenga zvamuriita zvakashata. Munoti muno hunhu hwenyu hwaratidza kuti hamusi munhu nemoyo pavanhu ba. Siyai zvemuri kuita siyai munhu ayo munhu uri kuzvirwarira hazvigarisi. Ndapedza zvinorwadza.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yatarisana zvakare nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nevari kufa nechirwere cheCOVID-19. Mhando dzecoronavirus mbiri yeDelta neyeOmicron dzinonzi dziri kubata nekuuraya vanhu vazhinji uyevo vachiti mhando yeOmicron iri kupararira zvinotyisa muAmerica. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka asi vachiti hurumende yavaJoe Biden iri kushanda nesimba kuti chirwere ichi chimiswe.
Urwere hweCOVID-19 kana chirwere cheCOVID-19 chiri kuramba chichipararira zvakanyanya chaizvo chatodzoka zvine mutsindo chiri kupararira kuita chibhenen'ene chaicho mumatunhu ese ari muno muAmerica. Zvekuti tinoona kuti ratova dambudziko rakakurisisa zvekuti zvimwe zvipatara zviya zvinoita agent care kana kuti zvinoda kuti vanhu vanenge vachifanirwa kunge vachionekwa zvechimbi chimbi kana kuti vane urwere hunoda kuti vange vachigara muchipatara chine ongororo yakakwirira kana kuti tatoti maintensive care units ari kuzara kumatunhu akawanda chaizvo nenyaya yeCOVID-19.
Varwere vari kufa nechirwere cheCOVID-19 vari kuwanda. Chii chiri kukonzera izvi, Dr. Guni?
Iko konzera kuti varwere vakawanda tione varwere vakawanda vari kufa nechirwere cheCovid-19 ndechekuti vazhinji vari kubatwa kunyanya nechipande cheOmicron. Vanhu vasina kubobvira vabaiwa nhomba, saka miviri yavo haina kunge yakagadzirira kuti inge ichizorwisana neutachionawo. Uye zvakare tiri kuona kuti vamwe vavo vanenge vaine mhando mbiri kana dzinoraudzira dzeutachiona hweCovid-19 ihwohwo. Iye zvinezvi America taita dambudziko rekuti tine chipandi cheOmicron koita chipandi cheDelta zviri kukwikwidzana zvichiramba zvichipararira zvine mutsindo chaizvo. Uye vanhu vazhinji vazvandambotaura vazhinji vari kufa, tiri kuona kuti vari kufa nemhando mbiri idzodzo, Omicron neDelta, dzichiri kupararira mumatunhu ese zvakasimba chaizvo.
Omicron yakasiyana sei neDelta?
Yati pari zvino tichiri kuongorora kuti tive neumbo hune udzamu, asi zvatisati zvakati taona pari zvino ndezvekuti musiyano mukuru uri pakati peDelta neOmicron variant ndewekuti Omicron ine usandiko hwakawanda, kana kuti tingati muchirungu ine mamutations akawanda chaizvo chaizvo. Sezvatakambotaura mukatarisa paspike payo, pane mamutations anopfuura 30 kana kuti more than 30 mutations. Mukatarisawo zvakare pareceptor payo, pane mamutations anopfuura 12 kana kuti more than 12. Zvichienzaniswa neDelta, Delta ine mamutations iwayo paspike anongoita mairi chete. Saka ndomusiyano mukuru kana tichitarisa nezveumhizha hwesainzi. Asi kana takutarisa mukubata kwadzinoita vanhu, Omicron iri nyore kubatira uye inopararira zviri nyore kune vanhu.
Dr. Guni, munhu anogona kubatwa neDelta neOmicron nguva imwe chete here?
Nhomba dziripo pari zvino dzinobatsira kuti kana wakabaiwa nhomba mbiri plus booster, kana kuti wakabaiwa dziri nhatu, ukasangana nechipandi cheOmicron, Omicron inogona kukubata zvako, asi hauzorware zvekuti unenge wakuda kuendeswa kuchipatara kana kuti unenge wakutorara panhoo. Ndiwo musiyano mukuru iyoyo, asi tikuona sekuti iri kupfuura ruzhowa runenge rwakagadzirwa nenhomba dzatiri kubaya vanhu panguva ino. Asi zvinhu zvinonyanya kutyisa nekuti sezvandambotaura, vashoma vakabayiwa nhomba nhatu kana kuti vakabayiwa mbiri plus booster vari kuzorwara kana vabatwa neOmicron. Zvichienzaniswa nezvimwe zvipandi, zvimwe zvipandi zviri kutadza kupfuura ruzhowa rwenhomba kana kuti yatingati immunity bracket inenge yakagadzirirwa nenhomba idzi. Dzimwe mhando idzi dziri kutadza kupfuura ipapo, asi Omicron inenge iri kusvesvera ichipinda. Izvi zvinotitunhidza kuti tirambe tichiyeuchidza vanhu kuti endai munobayiwa nhomba, nokuti kubayiwa nhomba ndokunobatsira zvikuru kwazvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni, vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinokurudzira hurumende kuti ishandise nguva yezororo revana vechikoro mukugadzirira zvichaitwa panozarurwa zvikoro gore rinouya. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti nemusi weMugovera vakasunga vanhu 500 ane 70 nomumwe 581 pamiganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika. Misa Zimbabwe yave nemakore makumi maviri nemashanu iri muZimbabwe. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.